Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 26 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu zana negumi vobatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube voparura bhajeti regore rinouya. WFP yowedzera uwandu hwevanhu vairi kupa chikafu maguta. Vanhu vakawanda pasi rose vobatana mukuchema yaive shasha yenhabvu Diego Maradona. America yopemberera zororo reThanksgiving asi munyika muine kusuwa nekufa kwevanhu vakawanda neCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu zana negumi kana kuti 110 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Pavanhu ava zana nevatanhatu vakachitapurirwa munyika, vamwe vana vakachitapurirwa kuBotswana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nevasere kana kuti 9508. Vanhu vapora vave zviuru zvisere nemazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 8336. Mushure mekunge vamwe vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vapora. Vanhu vari kurwara nechirwere ichi vave mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 898. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika vachiri mazana maviri nemakumi manomwe nevana kana kuti 274 sezvo pasina akashaya nezuro. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nemazana matatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 50,337. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nezviuru mazana maviri kana kuti 60.2 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezviviri kana kuti 262,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo mamiriyoni gumi nemaviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 12.7 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Asi vapora vadarikawo mamiriyoni makumi matatu nemasere ane zviuru mazana matanhatu kana kuti 38.6 million. Tarunona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaparura bhajeti ravo regore rinouya vachiti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira uye mitengo yezvinhu kana kuti inflation ichaderera. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vanhuve vati vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura zvichisimbiswa nemabasa ekurima ezvicherwa uyewo nezvimwe. Nekuda kwaizvozvo vanhuve vapa bazi rezvekurima $46.3 billion uyewo vapa imwe mari yekuvaka madhamu ekusimudzira mabasa emadiridziro. Bazi rezveutano nderimwe rawana mari yakawanda uye rapiwa $54.7 billion. Pamusoro pemari iyi vanhuve vati vanotarisira kuti bazi iri richawana mamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuAmerica kubva kumasangano nenyika dzinopa rubatsiro. Bazi rezvedzidzo yepasi ndiro rapiwa mari yakawanda kudarika mapazi ese ehurumende. Bazi iri rapiwa $55.2 billion. Vanhuve vati nokuda kwecovid-19 imwe yemari iyi ichashandiswa kutenga midziyo yekudzivirira vana nevarayiridzi kuti vasabatwe nedenda recovid-19 muzvikoro pamwe nekutenga zvipfeko zvevanasikana apo vanenge vari kutevera.
Government acknowledges the plight of the girl child during these difficult times and commends initiatives to reduce their burden. As such, the budget will continue to provide sanitary wear to female learners from vulnerable households. Overall, an allocation of $55.2 billion has been provided for the Minister of Primary and Secondary Education.
Izvi zvatambirwa nemufaro nenhengo dzeparamende kusanganisira sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi amai Priscilla Misaherambwe Mushonga.
Taiwa kana tichitarisa nyaya yedu yedhaka, handisinozoti tine dhaka. Inoti vanofanira kunge vari kutipa, unofanira kuridza 12%. He actually went 1% up. So he went 13%.
Amai Mushonga vati vanofara kuti bazi ravo rapiwa mari yakawanda asi vakatichasara kuona kuti ichauya here. Vanhuve vaisawo parutivi mari dzakawanda dzekuona kuti vanhu vawana mvura yakachena nedzimba pamwe nekupedzisa kuvaka mugwagwa wemasvingo Bedbridge Highway. Madzimai vechidiki nevakarwa hondo yerusununguko vapiwa mamiriyoni makumi matatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora ekuAmerica mumwe nemumwe kuti vashandise pamabasa ekuzvisimudzira. Asi mutungamiri weMDC Muzvare Tokozani Kupe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo bhajeti raparurwa chasara kuona kuti zvataurwa zvichaitwa here.
Bhajeti rinofanirwa kuona kuti vanhu vane mabasa, vanhu vane chikafu mudzimba dzavo, vanhu vane dzimba dzekugara, vanhu vane zvipatara zvine mishonga nemadhokota, vana vanogwanisa kuenda kuchikoro vechinodzidza quality education.
Izvi zvatsinirwa nemumiriri weNorton Vatemba Muliswa avo vati hapana zvazvinobatsira kungoronga mabhajeti asi pasina chinobuda.
Izvozvo ndizvo zvinoragidza kuti hatina kubuda pachena. Mari iyoyo ndiyo mari yakawanda, ichabva kupi?
Vanhuve vati pabhajeti ravo re$421 billion, $142 billion ichange iri yemuhoro yevashandi. Varayiridzi nevashandi vezveutano vanosanganisira vana chiremba havasi kuenda kumabasa sezvo vasiri kufara nemari dzemuhoro dzavari kutambira. Vanhuve vazivisa matanho akawanda ekuti vachaunganidza mari sei, anosanganisira kuti vemabhizimisi madiki avo vanoshandira munzvimbo dzakaita semisika yemakanzuru nezvitoro zvidiki zviri mumadhorobha munzvimbo dzakaita seGulf Complex Marare vabhadhare mitero yemadhora makumi matatu ekuAmerica pamwedzi. Vatiwo nyanzvi dzakaita sana chiremba nemagweta vanozvishandira vanofanira kubhadhara mitero. Vanhuve vazivisawo kuti vanotambira mari inodarika zviuru gumi zvemadhora pamwedzi ndivo vachange vave kubhadhara mutero kubva pane vanotambira zviuru zvishanu zvemadhora pari zvino. Vatiwo bhonasi rinodarika zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora ndiro richange rave kubhadhariswa mutero kubva pazviuru zvishanu zvemadhora pari zvino. Imwe yacho mukati menyika. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu vakawanda mudhorobha remasvingo vakaparadzirwa dzimba uye midziyo yavo nezuro manheru nemafashamu emvura akabatana nemhepo yaivhuvhuta zvine simba. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vekurunyararo West kwaSisk pamwe nekuVictoria Range vakarara vachinayiwa nemvura mushure mekunge matenga avo atorwa nemhepo, izvo zvakaita kuti varasikirwe nemidziyo yavo. Amai enesia cheka cheka wanogara mumusha wekwasiski vanoti imba yavo yakasara isina denga apo yakatorwa nemvura uye vari panguva yakaoma sezvo mvura iyi iratidza kuti icharamba ichinaya.
Imba yangu iri muna Second Street 1843/1 Second Street. Imba yekutanga tichibva kuchigiraundi chamamutse tiri muna Second Street to the left yakatogwa nemhepo madeko. Yakatogwa zenge nemhepo. Zenge 1 rakatogwa iri rakanoputsa mamwe mazenge 3 zvokuti mvura yakazara mumba. Izvozvi kuna yakwa yaita nhasi uno makuseni mvura yazara mumba zvisingaiti. Masofa chinyi zvose zvaniwa nemvura.
Vakuda kwashemago vekurunyararo West vanoti zvinhu zvavo zvizhinji zvakaparadzwa nemvura uye mhuri yavo yaswera panze zuva rose kuchinaya. Vati vari mubishi kutsvaga mari yekugadzirisa denga remba yavo.
Taura kwandiri kudai ndiri muno mutauni kugwa nekutsvaka kuti ndowanepi mari inokwanisa kundibatsira kuti ndinovhara kumba uku nekuti yakandisumudzira marata emusitting room pamwe chete nemubathroom nemutoilet nekitchen. Kutaura kwandiri kuita izvezvi denga rese rakashama zvokuti.
Asi vamwe vagari vanoti nekuda kwekunetsa kuri kuita mari munyika havana mari yekutenga marata ematenga edzimba dzavo nekudaro vanotyira upenyu hwavo nemhuri dzavo sezvo mvura iri kuramba ichinaya. Vamwe vagari vari kupomera mhosva kukanzuro yeguta remasvingo vachiti iri kutadza kuchenesa migero inorasa mvura zvopakuti igume yoyerera ichipinda mudzimba dzavo. Vakathbert Maunza ndemumwe mugari anoti kanzuro iri kukundikana basa.
Semugari wemumasvingo hatisi kufara tasangana nedambudziko rakadai. Kanzuro yatisiya pamhene, mvura yakasvinga, migero inofanira kunge ichifamba nemvura yakasvinga mvura. Apa kanzuro haipana zvairi kuita, mvura yava kupinda mudzimba dzedu ichiwedzera kuparadza mudziyo yedu.
Meya weguta remasvingo vakoreri maboke vati vanonzwisa kuchema chema kwevagari nenyaya dzemugero inofambisa mvura kana kwanaya vachiti iri kugadziriswa.
Seguta remasvingo tine urombo nezvakaitika panyaya yemvura yakauya nezuro ikapinda mudzimba dzevanhu. Asi chinhu chikuru chatinoda kuti tionesane ndechekuti pane maareas mamwe atanga tisati tagadzira drainage nokuda kwokuti panguva yatanga tiri yecovid-19 takashayiwa mari yakawanda. Saka tasina mari yokuti tingeje maemployees, maextra employees kuti agadzise nyaya dzedrainage sekutarisira kwatati takaita. Saka patakazotanga kuwana mafanzo kuti tigadzire madrainages mvura yakazotitangira kusvika.
Mafashamu emvura akanaya mushure menguva yakawanda yekupisa iyo yanga yapa vanhu pfungwa dzekuti gore rino mvura inogona kurambira mudenga. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze remedipartment rakatopawo yambiro kuti munogona kuita zvekare mafashamu emvura netumpengo remhepo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
United Nations rinoona nezvekubatsira vanhu nezvekudya reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti richawedzera uwandu hwevanhu variri kupa ruyamuro rwezvekudya muvagari vemumaguta kubva pazviuru mazana matatu nemakumi maviri kana kuti 320,000 kusvika pachidimbu chemiriyoni kana kuti 500,000 kutanga kwegore rinouya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakushanya kwavo muchinoi nemusi wechipiri, mutauriri weWFP muzvari Claire Nevo vakati kunyange paine vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nechidimbu vanoda ruyamuro rwechikafu pari zvino, sangana ravo riri kukwanisa kupa vanhu zviuru mazana matatu zvine makumi maviri kana kuti 320,000 chete. Asi muzvari Nivhu vanoti vanotarisira kuwedzera uwandu uhu mukutanga kwegore rinouya.
And we are only able to support around 320,000 of that number at this current moment, but we hope to scale up to beyond 500,000 by early next year in 27 urban domains, but it's essential that we get that support from the international community.
Tiri kukwanisa kuyamura vanhu vanosvika 320,000 pari zvino, asi tinotarisira kunge tave kuyamura chidimu chemiriyoni kutanga kwegore rinouya. Saka zvakakosha kuti tiwane ruyamuro kubva kune mamwe masangano.
Muzvari Nivhu vanoti vane chivimbo chekuti masangano ari kuvapa mari akaita seUSAID, UKAID neEuropean Union acharamba achivapa mari kuti vaenderere mberi nekuyamura vanhu vari kutambura nenzara mumadhorobha. Vanotiwa dambudziko rekushaya zvekudya rakanyanya kukonzerwa nechirwere cheCovid-19 icho chakatadzisa vanhu kuti vaite mabasa anovararamisa sezvo vakanzi vagare mudzimba kwenguva yakareba.
So we rely on the support of our donor partners and we're so fortunate to have received generous funding from USAID, UKAID, the EU Essential Urban Social Assistance Program here in Zimbabwe. You've seen for yourselves how important it is to the lives of families here in Zimbabwe right now, because let's face it, this year COVID-19, it's completely changed the face of hunger in Zimbabwe.
Tinowana ruyamuro kune mamwe masangano atinoshanda nawo akaita se USAID, UKAID pamwe ne EU ayo anopa ruyamuro kuvanhu vemuguta. Muri kungozvionerawo kukosha kweruyamuro urwu zvikuru sei nekuda kwechirwere cheCovid-19.
Mudzviti wedunhu remakonde vaBenjamin Zivanai vanoti vari kutenda zvikuru nebasa riri kuitwa neWFP, asi vakurudzira sangano iri kuti ripe vanhu vari kumamisha chikafu chakawanda sezvo vachiti vakawanda vatarisana nenzara inotyisa.
Tiri kuti isu rubatsiro of course runodiwa chaizvo, especially during this time of COVID. Zvinobatsira mumaruzevo mumataundi zvakati wandei as compared to communal areas. Saka masho tikatidei vanhu ivava vaiwana food assistant in cash sezvazvichitika izvozvo.
Asi mumwe mudzimai ari kuwana zvekudya pasi pechirongwa cheWFP muchinoi, amai Grace Muzungwane, vanoti mumadhorobha zvinhu zvakaoma zvakanyanya zvichikonzerwa nechirwere
cheCovid-19.
Zvitoro zviri kutengwa zvekudya nevanhu vari kupiwa ruyamuro neWFP zvakaita seOK, TM, Metro Peach neN Richards zviri kufara kuti bhizinesi ravo riri kuwanda zvikuru nguva dzinopiwa vanhu ava mari kupera kwemwedzi. Munhu mumwe chete ari kupiwa mari inoita madhora 10 nemaviri. Maneja weMetro Peach amai Sunungurai Magweta vanoti vari kutengerwa zvakapetwa kaviri nguva inopuhwa vanhu ava mari dzavo.
Isusu zvakanyanya kutikoshera uye zvakanyanya kutifadza nokuti masales edu akasimuka zvakanyanya. Iwould say the jabot akawedzera kunge kakapetwa kaviri kubva pane zvatanga tiri kubudikidza nechironga ichochi.
Vanhu vanosvika zviuru 26,000 zvine mazana manomwe nemakumi mana kana kuti 26,740 kubva mumawadhi 10 vari kuwana ruyamuro rwezvekudya muchinoi. WFP inoti muZimbabwe yose vanhu vanodarika mamiriyoni masere kana kuti 8 million vanoda rubatsiro rwechikafu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vakasarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakatura mashoko kuvanhu vachiti nyika yavo ichakunda muhondo yekurwisa chirwere checoronavirus. VaBiden vakaturawo mashoko aya apo vanhu vakawanda vari kubatwa nekufa nechirwere ichi muAmerica. Vamwe vave kunetseka zvikuru nezvekudya sezvo vakamiswa mabasa nekuda kwechirwere ichi. Asi kunyange chirwere checoronavirus chiri kupararira uye vanhu vari kukurudzirwa kuti vasafambe-fambe pazororo rakakosha muAmerica reThanksgiving, vakawanda havasi kuteerera kurudziro iyi sezvo vari kukwira ndege vachinoshanyira hama dzavo kumativi mana enyika. VaBiden vakakurudzira vanhu kuti vasimbaradze kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 vachiti vanoziva havo kuti vanhu vaneta nekugara mudzimba, asi vakati zvakakosha kuti vasaputse chirongo ivo vasvika. Svondo rino mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakatevedzerawo tsika yevatungamiri veAmerica yekupiwa garikuni rekudya nematunhu akasiyana-siyana asi voriregerera. VaTrump vakati pazororo rino reThanksgiving vari kuda kupa kutenda kuna vana chiremba, vakoti, vamwe vanoshanda muzvipatara uye nyanzvi dzakagadzira nhomba ine mishonga yekudzivirira denda reCovid-19. asi kunyangwe zororo reThanksgiving rakakosha, havasi vanhu vose vari kupembera gore rino sezvo vanhu mamiriyoni makumi mashanu vakatarisana nenzara muAmerica. Zvinonzi nesangano reFeeding America zvanyanya kukonzerwa nekuti vakawanda vakamiswa mabasa nechirwere cheCOVID-19, icho chabata vanhu vave kuda kusvika mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13 miliyoni uye kuuraya vanhu zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezviviri muAmerica. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Taiwan yatora danho rekusimbaradza kutyidzana neAmerica munyaya dzezveupfumi zviri kutarisirwa kusimudzira nyika iyi zvakanyanya. Chitsuwa cheTaiwan hachityidzane nenyika dzakawanda dzinotya kunetsana neChina, iyo inoti nyika iyi idunhu rayo. Asi nemusi wechishanu chapera, America neTaiwan dzakanyorerana chibvumirano chekudyidzana. Kunyangwe urongwa hwechibvumirano ichi hwakatanga muna 1994 hwakasimbiswa gore rino nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avakati nyika iyi itengeserwe zvombo. Vaimbova mutungamiri wehurumende yeSudan vaSadiq al-Mahdi vashaya vave nemakore makumi masere nemana ekuberekwa mushure mekubatwa nechirwere cheCOVID-19. VaMahdi vanonzi vanga vari kuchipatara kuUnited Arab Emirates. Vari kutarisirwa kuradzikwa mangwana kuSudan. Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rinoti kusungwa kwakaitwa meya weguta reHarare vaJacob Mafume kune chekuita nezvematongerwo enyika uye kuti hurumende yeZANU-PF ishandise mukana uyu kupinza komisheni inotungamira guta iri. VaMafume vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisizvo kuburikidza nekutengeswa kwenzvimbo yekuvakira dzimba mumusha weWesley muHarare. Kusungwa kwavaMafume kunouyawo mushure memasvondo matatu meya vechitungwiza vaLove More Michael vasungwawo vachipomerwa mhosva yekusashandisa hofisi yavo nemazvo. Muna gumi guru, mapurisa akasunga makanzura eHarare anodarika makumi maviri achivapomera mhosva yekuita zveuori. Asi veZANU-PF vanoti nhengo dzavo dziri kusungwawo kana dzaita uori, nekudaro MDC Alliance iri kuda kuhwanda nemunwe. Mukuseya nezvenyaya iyi, tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti vanoti kudii nekusungwa kwavaMafume neZuro.
Izvi zviri chiratidzo chekuti ZANU-PF iri kuda kuendera mberi nekuda kubira sapoto. Pari zvinhu zviviri zvatofanira kutarisa pano. Number one ndeyekuti ZANU-PF yakakundikana kana kuti kuluza zvemutsindo pasarudzo yapfuura kunyanya kumadhorobha. Saka munoona vaakuda kuti vachitora control yematowns aya kuburikidza nekusunga, kuburikidza nekudzinga macouncillors eMDC Alliance vachishanda nemabhazi hurumende atigara tichitaura aya kuti anoabuswa kana anobatwa zvisizvo. Chechipiri ndechekuti vane shungu kwazvo yekuda kuparadza musangano weMDC Alliance. Saka vanoedza nepose kuti andosamtiona vatungamiriri veMDC Alliance vazhinji takatakiswa nemaziso makuru. Saka vane shungu kwazvo yekuda kuparadza musangano weMDC.
Maita vaHlachiwayo, vamuponda munoti ine zvataurwa navaHlachiwayo uye nekusungwa kwavaMafume neZuro?
Isusu tinoti let the law take its course. Tinoti corruption haisi political. Corruption inowanika munyika. Munhu anenge apomerwa mhosva dhakwe his day in court anotaure maonero ake achiunza umboo hwake hurumende ichiisa umboo hwayo. Handioni iri tsika yakakodzera yekuti MDC itself inoda kuti munhu apomerwa mhosva yoda kunomudefenda as a political party. Ipapo I think saura wangu apa vanofanira kudzoka kudrawing board kuti vapaone as a policy kuti as a party is it normal for you kuti munhu asungwa ari pamberi pedare moende as a political party motanga kupa mastatements ekumuda kutira kumaexonerator yeti pane evidence ichikupresentwa kukoti. Nekuti nyaya iri kutaurika apa iri kutaura kuti pane abuse of office yakaitika yekuti pane masens akafambiswa nezvisirizvo kuWesley akanzi paka akashandiswa chisimba chemuofisi kuti vanhu vape hama dzavo matenzi. Nyaya iri straightforward from matauro airi kuita. Saka isi nyaya yekuti bato rikanopa. Kuti kuti corruption models vawada behind kuti zvanopi ofisi zvanopi zvati izvozvo hazvikodzera. Ndoni zviri zvinhu zvinopa chimiro chakanaka kubato reyu. Nekuti kana munhu achinzi asungwa achipuwa mhosva achiti endai kumaroya mubhadhira maroya kuti adifende munhu abude chii panyaya dzake nekuti vanhu vezanupiefu vari kusungwawo as we speak right now. Maminista chaivo chaivo tori nemore power than meya wenyu wamuri kutaura vachitotongwa. Saka imi muchanyokosha chii kuti munhu wenyu kana apomedzerwa mhosva kunzi aende kudare chii chinonetsa ipapo. Zvaakuratidza izvi kuti MDC itself as a party is involved.
Watachowayo bato renyu reMDC Alliance rakatomboitawo ongororo dzevamwe vaipomerwa nyaya dzeuori mubato imomo. Chii chinoita kuti mufunge kuti zviri kuitika izvi zvine chekuita nezvematongerwo enyika, imi makatembinge muchiongororawo nhengo dzenyu nenyaya dzeuori?
Bato reMDC Alliance ibato risingakurudziri kana risingatsiki nevanhu vanoita zveuori. Ibato risingadi kunzwa chinonzi corruption. Isu nyaya iripo ndeyekuti ZANU-PF ine hunhu hwekushandisa mabazi kurumende zvisizvo kuita zvayo. Apa kukatarisa vasungwa izvizvi vanova vakuru vemaguta mameyas navamaiko kuchiumiza navamafume vekuHarare, kukatarisa nyaya dzavo dzese inyaya dzisina kunge dzatoitwa mainvestigeshonana. Kukatarisa izvezvi vamafume vatadza kutenda kukoti nhasi, rinova ndozuva raifanira kuenda kukoti nyaya yekuti zvikwanisiro zvekuti kuende kukoti zvacho panyaya zvinofanira kunge yakabatwa
vamuponda. Manzwa zvataurwa navasachiwayo pamusoro pazvo pane nyaya yekuti hurumende iri kupomerwa mhosva yekutanga yasunga yezoferefeta pashure, uye vamuri kutaura vari kusungwa vezanupf vanhu vari kuchema kuti vanoitwa inonzi catch and release. Pindurai vamuponda.
Inyaya yekuti isu tofanira kuzwisisa kuti nyika yezimbabwe idemocracy which is made up of 3 pillars of government. Tine the executive kunana president, toita the legislature kune parliament kunana mamp, toita kujudiciary kune majaji and the like. Saka kana executive yasunga munhu, munhu iyeye anohandwa over kujudiciary. Ndo vanozoona kuti munhu akakodzera kuti apiwe bheo here kana kuti atongwa ari mukati kana kuti ane mhosva kuti haana. Saka pane kamwe kakutaura kari kuita kanotondishamisa kuti kari kubva kuwa vanhu emdc, seiyo mdc yakazara nemaloya vanofanira kuchoziva kuti mutemo wenyika unofamba soso. Inyaya yeinvestigation yekunzi anzi munhu asungwa pasati pane humbuko hwakakwana idifensi yakutsvagiridzwa nokuti mhosva chaiyo chaiyo iripo.
Vanga vari nhengo yezanupf waGilbert Muponda. Manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, vanhu vakawanda pasi rose vari kubatana mukuchema shasha yenhabvu Diego Maradona, uyo akashaya nezuro ave nemakore 56 ekuberekwa mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. Maradona akatungamira Argentina mukusimudza mukombe weWorld Cup muna 1986, uye vamwe vanoti panyaya dzenhabvu hapana aisvika paari. Diego ainge achangobudawo muchipatara mushure mekuonekwa aine ropa rainge ragwamba muuropi hwake. Asi gweta rake vaMatthias Moller mumashoko kuvatori venhau nhasi rati panofanirwa kuongororwa mafiro ake nekuti zvakatora maminitsi 30 kuti ambulance iuye kuzomubatsira mushure mekurwara. Gweta iri rinoti Maradona aifanira kuve aine vachengeti panguva dzose sezvo ainge achangobva mukuvhiyiwa muuropi, asi anonzi ainge asinaye mutarisa kwemaawa 12. Argentina nhasi yatara mazuva 3 ekuchema Maradona, uye anenge achichemerwa kumuzinda wemutungamiri wenyika uko kune zviuru nezviuru zvevanhu vari kuonekana nemutumbi wake. Muchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa mazuva 16 ekukurudzira vanhu kuti vasaite mhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days against gender-based violence. Zviri kuitika munyika munyaya dzeCovid-19, uye tichatarisawo zviri kuitika muAmerica pakutambidzanwa masimba mushure mekupera kwesarudzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.